vagari vemudomboshava nhasi vatadza kuwirirana pamusangano wavaita nenhengo inovamirira muparamende vaenergy mutodi kanzura weward 4 vachapiwa murima mambo chinamhora vanomirira dunhu iri pamwe nevamiriri vekambani iyi vamurima avo vane venhengo yemdc vaudza studio 7 kuti vari kuda kuti kambani yemachina iyi ienderere mberi nekuchera gomo iri vachiti kuuya kwekambani iyi kuchasimudzira nzvimbo yavo
honorable mutodi vari kuuya vachimirira musha vachiti handisi kuda machina kuti ange achiita this project muno muward 4 vachiti ivo vachada kuvhoterwa saka ivo vari kuda kuti vanhu vave vanovasapota kuitira kuti pavachazodzoka zvakare but pari zvino hatisi kutaura nyaya yevhoti inyaya yedevelopment kuitira kuti nharaunda yedu inge inobudirira nekuti vanhu ava vane zvavakati offer secommunity zvavari kuda kuti tinge tichibatsirwa nazvo taa more than 40,000 mahouseholds asina ane kliniki imwe chete saka ipapo takavati munokwanisawo here kutibatsirawo vakati hongu tinokwanisa kukuitirai tine zvikoro 5 maprimary schools tine 2 masecondary schools saka tikuda kuti tinge tinowedzerai we are not talking about votes but we are talking about development
asi vamutodi avo vabva panga pachiitirwa musangano uyu tisati takwanisa kutaura navo vanonzi havasi kuda kuti kambani yemachina iyi ibvumidzwe kugaya matombo emugomo regarimo vamutodi vaudza studio 7 parunhare kuti kambani iyi ikabvumidzwa kugaya matombo emugomo iri zvichakanganisa nyaya dzekushanyirwa kwemapako emudomboshava ayo akabatana negomo iri uye zvichakanganisawo utano hwevanhu vari munzvimbo yakakomberedza gomo iri sezvo pachizobuda huruva pakugaiwa kwematombo aya mambo chinamhora varamba kutaura pamusangano uyu vachiti vachatevedzera zvose zvinenge zvabvumiranwa nevagari venzvimbo iyi mumwe mugari wemubhuku rekwazimbiru vafungai chimugoti vatsinhirawo zvataurwa parunhare navamutodi
inational heritage site dombosava yakanaka ende matourist ari kuuya mudomboshava zviri kuwanisa hurumende mari machina kana achiita zvinhu zvavo vanosiya vauraya but havasi kutiudza in terms of degradation kuti vachaitei nemakomba so far hurumende iri kutotambudzika kuepot neblackpool toenda kwana mutoko dhisemu saka kuti tisiyirwe nyika yakadaro toona zvisina kukodzera plus dzimba dzedu nyange vakati hadzisi kubviswa dzimba dzedu some of the houses they are substandard they are not up to standard in terms of impact dzinogona kuaffectwa they cannot guarantee that one ivo kana vakuita zvinhu zvavo vanogona kuisa zvinhu zvemunzeve zviyezvi vachizviprotekta ko zvirema nevamwe vanenge vuri muraini vanouyawo here vachitigovera zvemunzeve
mumwe mugari wenzvimbo iyi vabhanabhasi machadu vatiwo gomo regarimo ndiro ravanoitira chivanhu chavo nokudaro kambani yemachina iyi haifaniri kubvumidzwa kuenderera mberi neurongwa hwayo
iyi projekti tatoiramba kuti haifaniri ichiitwa igomo redirika iri regarimo igomo rinoera ndo premountain yediyo iyi zvese chivanhu chinoitwa imomo chinofanira kuitwa chiitwa mugomo medu mudomboshavo saka tiri kuramba kuti projekti haifaniri kuitwa
asi vawilliam moss vanoshanda nekambani yegeo global iyo inova chipangamazano chekambani yemachina iyi yechina aujali vati kucherwa kwegomo iri kuchabatsira vagari vemudomboshava mune zvakawanda uye zvichaita kuti vazhinji vavo vawane mabasa
vagari vemuno kunyanyanya vachabhenefita kubva kuemployment then also indirect benefits from the quarry project pese panoitwa quarry pachaitawo mamechins anotengesa quarry pachaitawo vanhu vanenge vachimanya vachitii kwedu kune quarry yamutore quarry yakadi yakachipa kuchaitawo vanhu vachange vachiforomawo zvipinu zvitengesa zvese vanhu vachiforomawo malintels majuro panels zvatiri kuona zviri kuitwa muHarare zvei zvanoitirwa kunoko vanhu vazhinji havasi kuda kukwanisa kunotora kwari makwari stones obva kure because of the transport cost but zvinokurudzirwa nokuti vanhu vanenge vada kutora chi padhuze pakachipa imwe ishu iripo ndeyekuti dombo redu rakasimbawo in terms of giving the structural strength inodiwa pakuvaka pakugadzira mugwagwa neoso tiutasa neproject yechitina kunzi vadaasa railway between harare nechitungiza zvinhu zvese zvinoda kwari tinotarisawo futi kuti kuchada kuvakwa parliament iri kuvakwa iri kusapura kwari icharamba ichisapura kwari we have a lot of other developmental projects ari kutarisira the also buffer zone yekwari is 300 meters which is quite a distance kubva kudzimba dzavanhu
Zvichakadai, vamwe vagari vanga vachibvumirana neurongo hwekambani yemachina iyi vasaina magwaro avati vachaendesa kune vanoona nezvemagariro akanaka munharaunda veEnvironmental Management Agency kana kuti EMA vachitsigira urongwa hwemachina uhu. Vasiri kubvumiranawo neurongwa uhu vatiwo vachanyora tsamba yenyunyuto yavachaendesa kuEMA. Ndakamirira Studio 7 kudombo Shava, ndini Thomas chiri pasi.